Ma neraka na kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tishitepe nyura tirimu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ewe tulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wemugovera ndira 1 2022. Makateerera Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi chinova chirongwa chekutanga mugore rino idzva ra 2022. Ndinoimba kuti mapinda zvakanaka mugore idzva uye ndichikushuvirai kuti gore ra 2022 ringe rakanaka kwamuri mose. Ini ndini Ray Choto ndiri muWashington DC ndichiti hezvino izvo muchirongwa chedu chanhasi. Vanhu vakawanda vanoti havana kupemberera kusvika kwegore idzva sezvo vanga vachizviitira mabasa avo emazuva ese.
Mugore dzva takapinda zvakanaka asi samarajairira taita kuripinda gore dzva iri tapinda tichicelebrata tiri kumabhawa nevamwe tisina kuizwa tinoitwa sehuku munzindai muzvirugu asi takangozvoshiramba zvedu takashinga savanhu vakajaira kurarama saizvozvo tikaripembera zvedu tiri kumashabhini kwedu tichimwa tiri kumashabhini tichipemberera tiriko nyange tatisingaridze radio asi takanakibwa.
Studio 7 inoenda kumasvingo uko inonzwa mafambiro aita zvinhu muzuva ranhasi. Nhasi tichanzwawo vateereri veStudio 7 vachikwazisa hama neshamwari pano pachirongwa muzuva ranhasi regoredzva ra 2022. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vamwe vagari vemuchinhoi vanoti vaswera vari kumabasa avo semazuva ose asi vamwe vavo vanoti vakwanisa kushanyira mapako emuchinhoi. Nunurai Jena anoti panyaya inotevera.
Mumwe vanhu vaswera vari pabasa nhasi ndeamai Benilda Katsande avo vanoita basa rekutengesa zvekudya. Amai Katsande vati nhamo yekushaya mari yevana vechikoro ndiyo yaita kuti vasazorore nhasi. Amai Katsande vati havaone gore rino riine tarisiro yakanaka sezvo mvura isiri kunaya zvakanaka.
Anogona kusaita zvakawanda nekuti vanhu vakanonoka, mvura yakanonoka kunaya, saka vanhu vachanonokawo kutengesa zvinhu zvavo, saka mhero kuti bhizinesi racho richafamba here kana kuti tamhera sei techingotarisira ipapo.
Izvi zvatsigirwa nemumwe mugari anga achishanda nhasi vatanaka Mucheri avo vati vakasashanda mhuri yavo inofa nenzara. Kunyange vakawanda vanga vari kumabasa, kune vamwe vakwanisawo kuenda kunoona mapako emuchinhoi vachifara nemhuri dzavo. Vaagape Chiyangwa avo vanga vachifara nemhuri yavo kusanganisira baba naamai vavo vati kunyange zvinhu zvakaoma vechidiki vanofanirwa kushanda nepavanokwanisira kuzviriritira kunozivikanwa nevakawanda kuti kungwavha ngwavha.
Ineni kubayudza hangu chandoda kuvakurudzira ndechekuti ngave maopportunity seekers. We have to capitalize maopportunities. Usangochema nevanhu uchingoti zvakaoma. Unoona kuti pamwe unongochema uri wega nevamwe vachitongofangofa zvichiende.
Vachiyangwa vati vechidiki vanofanirwa kuziva kuti zvematongerwo enyika hazvibhadhari sezvo vakuru vezvematongerwo enyika vanenge vachida kuzadza matumbu avo chete.
Ndichatoda kusimbisa kumaizi ndechekuti varume the politics is the Ashbajai. And Gatangochema is the president was the to be a pinned. On your young pinna, as well as you shall the Ashka from Mamma and Shashin Jasumba with your Bosha Pinda and Bashutan.
Nyanzvi munyaya dzezvemari vachishanda neGrim Finance vadhube tumponda vati zvinhu zvakaoma munyika asi pane vamwe vashoma vanokwanisa kuenda kuhorodhi nekuti hazvingabva zvaomera munhu wese munyika.
Kune vari kuzviitira mabasa emaoko ndoo vaya vauri kuona kuti munhu amboende kumba ati asvipa horidhe iwe kana uri kumba wakarara zvinenge zvinoreva kuti basa rako riri kumba wakarara nokudaro unenge uchitomanikidzirwa kuti unge uri pabasa musi neupi uchishandira mhuri yako. Vashoma vavo muri kuti vari kuenda kumahoridhe kunana chinoitels nekumwe kwakadaro nyika haingabva yati munhu wese ari kuchema. Kune vamwe vanenge vakaita urombo rakanaka mune zvavanenge vachiita.
Kunyange mapurisa akazivisa kuti vanhu vasapembere kusvika kwegoredzva nekuputitsa mafirecrackers, vanhu vakawanda havana kuteerera kurudziro iyi. Ndakamira Studio 7 muchinoi, ndini Nunurai Jena.
Vagari vemudunhu remasvingo vanoti havana kunyatsofara zvakanaka rwendo rwuno, vachipemberera kutanga kwegore idzva nepamusana pekuti hurumende yakavhara nzvimbo dzekutandarira pamwe nenzvimbo dzinoungana vanhu vachinamatira kusvika kwegore idzva. Godfrey Mutimba anotipa nyaya inotevera.
Mumwe mugari wemumusha wekwamucheke vajohanes chihwani vati vakapemberera goredza iri vakasungikana sezvo vaidzingwa nemapurisa munzvimbo dzekutandarira.
Mugoredzva takapinda zvakanaka asi samarajairi rataita kuripinda goredzva iri tapinda tichicerebhureta tiri kumabhawa nevamwe tisina kuiswa tinoitwa sehuku munzindai muzvirugu asi takangozvoshiramba zvedu takashinga savanhu vakajaira kurarama saizvozvo tikaripemberera zvedu tiri kumashabhini kwedu tichimwa tiri kumashabhini tichipemberera tiriko nyange tatisingaridziri maredhiyo asi takanakigwa.
Vemakereke vanotiwo mutemo wakaitwa nehurumende wakavatadza kuti vapembere kupinda mugore 2022 nenhengo dzechechi dzavo vachiita pfungwa dzemakore mazhinji vachishumira nekutenda Mwari nechipo cheupenyu. Pastor Kava Mugwadi vekereke yeChrist Life Church vati kunyange vavo vakarambidza kuita pfungwe vakaungana kwenguva pfupi nevamwe vavo vemukereke vakapemberera vachinamatira kusvika kwegoredzva.
Dambudziko rinondineta nderekuti zvinhu zveZimbabwe mitemo inoiswa neZimbabwe inoita sekuti yakanyanya kumakana nechechi chaizvo kudarika zvimwe zvinhu zvose uye mapurisa acho anotaridza kuita sekuti vari kushandiswa kugwisana nechechi kudarika kushandisa mutemo pakugadzirisa zvunhu.
Gari vabhiyati mweni vati vakapembera goredzva iri vari pamabasa vachisevenzera mhuri dzavo.
Ini mukoma ndikangoti anonyatsopembera goredzva zvakanaka nenhaya yekuti ndandirichi pabasa pabasa kudaro anonyatsota sei kufara kasinawo ndakangofarira chinhu wani chekuti ndaikwanisa kuita sei senzera mhuri yangu ndikwanisa kuita sei kudya ichiguta asi ndakafarira chinhu wani chekuti ndandiringoriwo kuti pabasa anakwanisa kumanikidzwa kunzichi mafara atase apera sekuitwa kwakaitwa vamwe vanga vari mudzimo dzokufarira mudzimba umu vakangonzi hakushadiwa mafirecracker chindai kumba murara kufara kwenyu atase fara asi ndingotenda Mwari nokuti akandichengeta gore rese ndakwanisa kuriritira mhuri yangu gore rese ndichiitengera zvainoda ndotarisira kuone gore rakanaka ndikwanise kuivakirawo imba ndikwanise kuwana pokugara sezvinoitwa chi vanove vamwe.
Vagadhi nhunha vemumusha wekwamakonese kwagutu vati kunyange vakatadza kuungana vazopemberera zuva iri nemhuri yavo vachidya zvinonaka nekushanyira dzimwe nzvimbo dzazovhurwa nhasi masikati.
Tinotenda Mwari zvikuru nekuda kwegoredzva iri ra 2022 new year iya. Aiwa tirikufara nenhayo yokuti mvura yakanaya, mvura iri kunaya, saka tinotarisira kuti icharamba ichinaya. Chinova chinhu chakakosha zvikuru because nokuti Nasi semfue nyu yeso. Ticha skwela pamba tozombo buda buda hedune wana. Tikashika opa ne moto ndona kuti ticha wagochera ho. Zikuru taida kuti ticha genyama embuzi. Wambo gocha. Tikazozo kwa kumbao. Tozombo wabiki wa oku jikako wanoona kuti akusike mazwa yese. Saka tukufara zisinga ite tukutenda mwari.
Vatalenti shivange vati wakazipachi sungo chekushanda zunesimba gorerino kuitra kuti vasimudzire upenyu hwavo uye vanotarisira kuti upfumi hwenyika huchange hwakanaka.
Chekutanga tuda kutenda mwari akati chengetedza munguva ino yakauma chaizvo COVID-19 takapinda 2022 zvakanaka. Tiri vapenyu tiri vatano. Tinotarisirawo kuti 2022 richavawo gore remimwe mikana yatisina kukwanisa kuwanawo muna 2021. Mikana yekuzvivandudza kana yekuvandudza even nyika yedu chaiyo yeZimbabwe. Kungoonawo kuti zvinhu zvakaoma mukurarama under COVID-19. Asi tinongoshuvira kuti zvichareruka gore rino zvigotiitirawo zvakanaka.
Amai chiedza sherene vatiwo vakafara nekupinda mugoredza uye vakaudzwa kukereke kwavo kuti gore rino ndere kushandisa maoko nekudaro vaita chisungo chekushanda zvakasimba.
Saka muna 2022 tinongoshuvira kushanda zvine simba setimu kana ku 2022 takatoudzwa kunzi gore remaoko anoshanda zvinopera kana kuti zvinobatika. Saka muna 2022 ndinotoshuvira kuti ndichashanda sezvinoreva shoko raMwari zvinobatika. Uye ndinoshuvira kunyange nyika yedu yeZimbabwe kuti zvinakire vanhu vararame zvinovafadza vachinenge tiripo Mwari vachititira zvakanaka.
Vakawanda vataura neStudio 7 vati vanoshuvira kuti denda reCovid-19 richapera gore rino kuita kuti upenyu hwavo uhwanga huchitanganiswa nedenda iri huite zvakanaka. Ndakamira Studio 7 Masvingo, ndini Godfrey Mutimba.
Yasvika nguva yekuti timbonzwa zviri kutaurwa nevateereri veStudio 7 muzuva ranhasi regore idzva ra 2022.
Maybe it's much too early in the game. But I thought I'd ask you just the same. What are you doing, New Year? New Year's Eve.
Jarangu ni tatafazo gondo. Dino ba kumuri yuka gondo kwa pasera. Mudunu urawashi chumombe. Mabuku mashana makonisi. Ino ti mfaro mfaro kumuri ya Zimbabwe. Muri yuka makonisi. Kupinda mgrecha. Ino shira ibudiriro. Patarisiro umuwe na umuwe ya nayo. Ino tarisira upenyu. Jiti ngati yene upenyu. Wakapa mzirwa. Kutenda ya Zimbabwe.
Ndiri kuita makorokoto kumwana wangu akazvarwa uyu kuna Timani. Makorokoto nemhuri yese yekwagonese. Ndichitenda vana yazanzi yangu vose vanondichira zvose zvakanaka. Kufara chaizvo nevana vangu vanamai Chaipa, vanamai Nyambuya. Ndiri kufarisa kuti vakoma uyasi. Farisa haburi yose kwa gune zinofara chaiko chaiko kwa mutamba kifarisa wana jinia yese wana ya zanji yangu mwa farisa wana tendai ndai mfara ere ini wate tako ndo fara kuzo kufarisa nga jere kutu nga jere kuzangu mfara na wate ete kiki mfara kifarisa mwora 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 mwora.
Akadi ya mazangu ini ndinoitwa George Zidzai ndinoda kukorokotedza vanhu vanotevera ava kupinda kwavakaita mugore idzva ra 2022. Chokutanga ndosimuka ndakananga kwagutu kwabhasera murayini rokwaZidzai kwamakonese ndichiti baba vangu Elias muri sei sei. Ndosimuka ndakananga kwamurambinda ndichikwadzisa mai vangu vachihera pamuramida growth point mamuka sei mama. Ndosimuka ndakananga Slovela pacrossroads sei munyaradzi zviri sei sei pacross apo uitirwe zvakanaka na Mwari. Hallelujah.
Makadini, inindoitwa Seti Pasi Mpindu, ndogara kuchitumbuiza. Ndakushuvira gore rakanaka ra 2022 kune hanzvedzi yangu Simba. Namama vangu vari ku South Africa namai guru vari ku St. Mary's andakasiyana bamukuru vave negore rakanaka.
Ayo anga ari mashoko evateereri ve Studio 7 vachitaura zvipamoyo pavo muzuva ranhasi rekutanga kwegore ra 2022. Yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri weSouth Africa Cyril Ramaphosa varumbidza nhasi mabasa akaitwa namuchakabvu Archbishop Desmond Tutu apo vanhu vemuSouth Africa vanga vachionekana nemutumbi wemufi. VaRamaphosa vati vaTutu igamba rakadzosa udzvanyiriri hweutongi hwekusarura ganda hwaive muSouth Africa. Mukuru weRoman Catholic Church Pope Francis vaparura urongwa hwavo hwegore idzva vachirumbidza madzimai epasi rose vachiti madzimai aya ane unyanzvi hwakadzama hunobatsira kuunza runyararo pasi rose. Vatiwo mhirizhonga inoitirwa vanhukadzi chitadzo chikuru kuna Mwari. Yasvika nguva yekuti tochipinda muchirongwa chinotarisa zvinoitwa nevanhukadzi muupenyu.
Chingamidza ine mufaro vatereri pano pachirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington. Nasi pachirongwa chedu chekutanga gore rino ra 2022 tine hurukuro naamai Rosemary Uragu avo vakawanikwa vachisiwa vari chirikadzi asi vakashingirira vakakwanisa ivo kutumira vana vavo kuzvikoro imo muno muAmerica.
Chekutanga chandingangotaura ndechekuti zvinhu zvose zvinoitwa naMwari. Ukaziya wekuudza maproblems ako hazvikonetsi. Unotanga wataurira Mwari zvaunoda, Mwari vanokuitira zvaunoda nemwoyo wako. Ndakaseenza vazhinji vachitaura kuti ndofunga vanopinzirwa chikoro naanhingi, ndofunga vanopinzirwa chikoro naanhingi, asi hakuna murume anogona kupinzira vana vako chikoro because iye kumba kwake ane asiri kutombozvikona. Takaseenza tichiita zvemaflea market tichiita sei kusvika vana vangu vapedza chikoro, vapedza high school yavo vari kuZimbabwe. Musikana mukuru ndiye akatanga kupedza anonzi Martha akauya kunoku angasvigara kuWashington DC. Tikatengesa zvinhu zvese zvataive nazvo zvatatasiyirwawo nababa kuti timubhadharire maschool fees kuti auye kuno kuchikoro akwanisewo kuita. Akaita associate degree rake akapedza, akaita bachelors yake akapedza. Chandingangoda kutanga kutaura ndechekuti Mwari vakanditungamirira nekuti vana vangu vakatanga kugona kuchikoro. Handina mwana akambodzokorora, handina mwana akambosaplimenda, vakangobudawo zvakanaka sezvandambotaura kuti zvinhu zvese zvinotaurwa kuna Mwari zvinoudzwa Mwari. Wechipiri ndizvozvo, akapedza high school yake pamazwa weboys hai. Vana vakambei vari pamaprivate school but pakashayika baba vavo, ndakavadzisa ndichivaisawo kumamission schools andaikwanisa kubhadhara. Akaitawo form 6 yake akapedzawo, akapasa akabudawo ne 14 points dzake kusvika aendawo kuAmerican Embassy omba anopuwawo student visa omba auya kuno kune chikoro. Wotengesa futi zvinhu zvese. Chandakagona kungosiya imba nekuti ndaiziyawo ndoma ndogona kuzogara nevana vangu. Omba auya kuno omba vatanga kuchisenza vachienda kuchikoro, vachisenza vachienda kuchikoro. Iwewo semubereki uchikurudzirawo, chikurudziro ipi yamaipa vana panguva iyo manga muri kuwanika imi muchiedza kuunganidza kuti vange vari kuno kuAmerica imi muri kumusha kuZimbabwe? Chikurudziro yandaingopa vana ndaitaurawo semubereki, ndaitaura mashoko akasimba kuti ngatirege kukanganwa zvatakaendera kuAmerica. I know ini ndaisai ndambouya kuno asi ndaingonzwawo nevakavakamboya kuno kuti kuti kune zvinhu zvese. Saka endai taurira vanhu vangu kuti musatarise zvinhu zvese zviri ikoko. Tarisai chinangwa chenyu chamakaendera kuAmerica. Ende musakanganwe kuti kuno kune vamwe vanoona venyu nemi mai venyu. Saka mukakanganwa kureva kuti tinenge tatopererwa. Hapana umwe anokwanisa kutibatsira nokurudziro yandaingovapawo.
Zvakazofamba sei vana vaapapi pari zvino?
Vana vangu iye zvinoizvi. Wechitatu akapedza high school yake anga ari paSaint Dominic's. Akapasa akabudawo ne 13 points dzake. Akaendawo kuAmerican Embassy akanopuwa student visa. Anga akubatsirwawo nevava vakauya kuno kudhara, ombauya kuno. Asi chandakaona chaiita vana ndechekuti time yavo yavakauya kuno, pandakazouyawo kuno ndikaongorora zvinhu ndakaona kuti zvinhu zvazvakaoma, hazvazvisiri izi sezvazvave iye zvino. Nekuti vana vakasenza mabasa ese. Mukomana wangu mukuru akauya kuno uku aisunga matrori paWalmart nepaHome Depot. Hazvina basa kuti kuri kutonhora kana kuti kuri kupisa. Ndo basa rake raiita. Asi aitokwanisawo kunditumidzira kamari kumusha yekuti ndikukwanisawo kubhadharira vamwe vana vari kumusha kusvika vana vaya wechitatu azouya kuno. Uyu wechina uyu, wechina zvazvakaoma. MaAmericans havana kuda kumupa visa. Vakati hatisi kumupa visa because tikangomupa visa kureva kuti iwe hauchadzoki. Ndakaenda 7 times kuti ndinopuwa visa but vakaramba. Asi ndoda kungotenda Mwari vari kumusoro kudenga kuti munhu ndiye wamaona anga ari kutaura kuti akagraduata musi weFriday akagraduata nemasters yake anga achiita MBA.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutendai amai Rosemary Uragu vari kuTexas kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mfanganya huye tiri muWashington. Ndichiti muve negore dzvara kanaka kune avo vakateerera.
Nokuchingamidzai vateereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvakadzama zvatinosangana nazvo muupenyu hwedu. Chirongwa ichi munochipakurirwa naJonga Kandemiri, asi nhasi uno muri kuchipakurirwa neni Rachel Tondiri muWashington DC. Nhasi taita rombo rakanaka rekutsikwa nemutungamiri wePatriotic Zimbabweans vaCharles Mutama. Tinokutambirai nemufaro vaMutama.
Ndinotenda zvikuru mukoma Rachel Tondiri nekuti pamukana uyu.
Vamutama, mungaudza vateereri vakateerera panguva ino riri zuva zvakare regore idzva kuti chii chakapa kuti muumbe bato renyu rePatriotic Zimbabweans?
Ndinotenda mukoma reitoto. Tichitarisa mamiriro akaita nezvematongerwo enyika muZimbabwe, ini nevamwe vedu rePatriotic Zimbabweans Party utungamiriri takaona zvakakosha chaizvo kuti tiwanike tichiyananisa vana veZimbabwe vari mhiri kwemakungwa nevari munyika yeZimbabwe kuti vawanikwa vachikwanisa kubata pamwe chete munyaya dzezvematongerwo enyika nekuvamba rimwe bato rinowanikwa richifambidza nyaya dzezvematongerwo enyika pamwe chete nekukwikwidza munyaya dzesarudzo dzezvematongerwo enyika kuti tiwanikwa tichigadzirisa zviri kunetsa munyika yedu munyaya dzeupfumi nemunyaya dzezvematongerwo enyika pamwe chete sezvizvarwa zviri mhiri kwemakungwa nezvizvarwa zviri muZimbabwe.
Vamutama, muri kutizvo muri kuda kushanda nevana veZimbabwe vari kunze kwenyika nevari munyika mukuunza ashanduko muZimbabwe. Imi Vamutama, mune nhoroondo yezvematongerwo enyika, muri nhengo yeMDC. Chii chakapa kuti mubude mubato ramakabatsira mukubambwa kwaro?
Zvinoitika munyaya dzezvematongerwo enyika zvangoti zvakangofanana nekukura kunoita munhu. Unosvika pane imwe nguva yekuti unozowanikwa uchikura mukufamba kwako munyaya dzezvematongerwo enyika obva wati inini ndakuita sei ndakufamba rwendo urwu nenzira iyi. Saka naizvozvo ini ndakaona kuti ndawanikwa ndichikura munyaya dzezvematongerwo enyika nekuti panguva yakareba chaizvo ndaive munhu aishanda ari ndingati behind the scenes munyaya dzezvematongerwo enyika kudzamara ndazenge ndazokontesta muMDC Alliance maprovincial elections. Asi ndakaona kuti nyaya dzematongerwo enyika dzeZimbabwe dzakuda mamwe maonero nemabatiro mamwe anopa machinano chakakura kune zvizvarwa zveZimbabwe zviri miriko makungwa zvibata pamwe chete nezviri muZimbabwe.
Munga jekesere vamutama kuti izvo muonero wamuri kutaura uyu wanga wasiyana nemaonero eMDC?
Kana ndichiti muonero wangu wanga wasiyana, ndinonge chitaura panyaya dzezvekubatana nevamwe vemamwe mapato nevamwe vari mune mamwe masangano akasiyana siyana angave asiri ezvematongerwo enyika. Mapato akangosiyana siyana angave machechi, angave non-governmental organizations zvingave zvizvarwa zveZimbabwe zviri miriko makungwa tichiumba Zimbabwe tichiti isusu isusu semaZimbabweans tisu tinokwanisa kugadzisa zviri kutinetsa munyika medu kwete vekunze kwenyika zvikuru sei kana tichigadzirisa zvinhu zviri kutinetsa munyika yedu kana tichinge takundikana tingatotaura nevemusouthern African development community kana vachinge vakundikana toenda kuafrican union kana ichinge yakundikana toenda kuunited nations.
Muri kutaura nyaya yekubatana vamutama, muri kureva here kuti musuwo wenyu wakavhurika kuti mubatane nemamwe mapato kusanganisira iro bato ramakanga minaro oro ramakanga muri reMDC mukuona kuti zvoZimbabwe yasununguka?
Kubatana nemamwe mapato chinhu chakanaka chaizvo, asi kubatana uku kubatana kuti tigadzirise nzira yekuti tisave nemakakatano amunyika. Asi kana pari pakukwikwidza zvinosiyana siyana ubatanidzwa wacho, nekuti zvinoenderana nekuti yatinoti ideology iyaya munopindirana here. Isusu sepatriotic Zimbabwean Party, we are a nationalist party, we are a centre-right political party. Saka tinoona vamwe vetu ava vemamwe mapato vari maliberal. Saka zvinozotinetsei panyaya dzeideology.
Vamutama, kune vanhu vakawanda vanoti kupinda musarudzo dzemuZimbabwe hakuna zvazvinobatsira, nekuti kunyange ZANU-PF ikakundwa haibvumi kupa masimba kuvanhu vainoti havana kuenda kuhondo. Munozviona sei?
Isusu sepatriotic Zimbabwean political party tinoti isusu sarudzo dzakakosha zvikuru kufambisa nyika yedu mberi munyaya dzezvematongerwo enyika, munyaya dzezveupfumi, uyezve zvinobatsira kuti tisawanikwa tichipinda mumakakava mamwe anopedzisira asvika kunyaya dzehondo chaidzi. Saka sarudzo dzakanaka, ndo dzakarwirwa one man one vote, saka dzinofanira kuenderera mberi dzichiitwa. Isusu sepatriotic Zimbabwean party tichakwikwidza. Chakakosha ndechekuti kana zvichinge vanhu muchinge makwikwidza zviyazvi, munofanirwa kumiririra vanhu vakusarudzai kurwira kodzero dzenyu dzavanenge vakupai, vakusarudzai kuti muwanikwe kuti muri muparliament kana kuti muri mustate house. Saka zvinoda kurwira kodzero dzevanhu pamwe chete nevanhu. Kana zvichinge zvaitika chaizvozvo kuti bato racho rinonzi reZANU-PF raurwa richitinidzira kana kuti tichishamisa chisimba chekuti aiwa vakarwa hondo ndivo chete vanotonga, hatisi chokwadi chocho. Vakarwa hondo vakarwira kuti munyika muve nesarudzo dzinowanikwa dzichisanganisa vana veZimbabwe kubvira nhasi zvichienda mberi zvakatanga muna 1980.
Mashoko enyu kuvateereri vakateerera panguva ino uri musi wegore zvakudai, vamutama?
Ndinoti kune vateereri vakateerera chirongwa chedu chatopiwa nestudio 7 ndechekuti Zimbabwe inoda kugadziriswa newe neni, kuti tiigadzirise tofanira kuigadzirisa semhuri imwe chete. Zimbabwe ndeyedu tose, hazvina basa kuti uri wekupatriotic Zimbabwean Party, uri wekuMDC Alliance, uri wekuZANU-PF, uri wekunational constitutional assembly, uri wekubato ripi neripi zvaro. Tese tiri vana veZimbabwe. Isu vana veZimbabwe tisi tinokwanisa kugadzirisa zviri kutinetsa. Ngatigadzirisei zviri kunetsa panyaya dzezvematongerwo enyika, tigadzirise nyaya dzezveupfumi, tikoshese mari yedu yeZimbabwe yatinokwanisa kugadzirisa nendarama yatakapiwa munyika yedu yeZimbabwe. Tienderere mberi takabatana sevana veZimbabwe tichikoshesa flag yedu, national anthem yedu neunhu hwedu kuti tiri vanhu vatema muZimbabwe.
Avo vanga vari mutungamiri wepatriotic Zimbabweans vaCharles Mutama vachitaura muchirongwa chino chinotarisa zvakadzama zvatinosangana nazvo muupenyu. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa zvanga zviri munhau dzedu dzanhasi. Vanhu vakawanda vanoti havana kupemberera kusvika kwegore idzva sezvavanoita makore ose, vachiti vanga vachizviitira havo mabasa avo. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. munokwanisa kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Ini ndini Ray Choto, ndiri mu Washington DC. Ndichiti muve negore idzva ra 2022 rakanaka kwamuri mose.
Soko izika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, selamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Walamukela abo Studio 7 ngomgqibelo mhlaka 1 kuZibandlela 2021 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, inkampani yezesa isikhuphule imbadalo yegetsi ngesilinganiso esedlula ichumi lambili ekhulwini 12.3% kusukela namuhla. Iningi lithi belithwele amagabha avuzayo. Ngomnyaka ka-2021 ngenxa yokuqhamuka komkhuhlane we-COVID-19 kanye lokuwa komnotho welizwe.
Bekungasebenziseki, kungadingeki imali ngoba isikhathi esiningi bekungabo-lockdown, singakwanisi ukuthi sisebenzele imuli. Le mali iwa nsuku zonke kulabo abasebenzayo.
Ingcwethi ezicubungulayo zomnotho zithi akulabuvelo ngawonalo umnyaka.
Umnotho welizwe uzawe lokhu ntengantenga unje. Kuzaya kulokhe kuphela imisebenzi, abantu behola imali encane engathengi lutho. Kuzabe kulokhe kushoda izimali emabhenki, amalayini abe lokhu isidudle emade cha khona le. Abantwana besikolo bazabe behluleka ukuthi babhadale i-school fees.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwonalo umsakazo. Inkampani yezesa isikhuphule imbadalo yegetsi ngesilinganiso esedlula ichumi lambili ekhulwini 12.3% kusukela namuhla. Lokhu kutsho ukuthi ababhadala ngama-prepaid meters bethenga ama-units angamakhulu amabili i-200 ngenyanga, ababebhadala i-$1,127 sebezabhadala i-$1,265.11. Umkhokheli webandla le-MDCT, umnumzana Douglas Monzora, wethule umbiko omnyaka omutsha namuhla lapho athe ibandla lakhe lizaqinisa uhlelo lwalo lokuthi kukhulunyiswane ukwenzela ukuqeda okuhluphayo elizweni olwe-reform agenda kuwonalo umnyaka esiwusungula namuhla. Ngakwelinye icele, umkhokheli we-MDC Alliance, umnumzana Nelson Chamisa, uthe kukhulu okuzayo ngalo umnyaka njalo ukhuthaze abantu ukuthi bebhalisele ukuvota. Wonke amabandla okugoqela leZanu PF ayavumelana ukuthi umnyaka ka-2021 ubulukhuni ngenxa yomkhuhlane we-COVID-19. Kusenjalo, abesifazana eMathebeleleni South bathi bebethwele amagabha avuzayo ngomnyaka ka-2021 ngohlupho olufanayo. U-Albert Ncube usethulela lolu daba ngocweleyo.
Omama esixoxe labo bathi ukuqhamuka komkhuhlane we-COVID-19 kanye lokubhidlika komnotho kuleli udale ukuthi baphile kanzima. Nangunkosikazi siphathiswe enkalo esilikwe eGwanda North.
Unyaka ka-2021 awuzange wasiphatha kuhle, shuwa awuzange siphatheke kuhle ngenxa ye-COVID-19 le ebikhona. Bekungasebenzeki, kungadingeki imali ngoba isikhathi esiningi bekungabo-lockdown. Singakwanisi ukuthi sisebenzele imuli. Le mali iwa nsuku zonke kulabo abasebenzayo, bebengenelisi ukuthi imali liyana ikwanisi ukuthi isustain imuli zabo.
Okugcizelelwe unkosikazi Saziso Khumalo evokola e-Insiza.
Umnyaka ka-2021 ube ngumnyaka onzima futhi obuhlungu kithi. Kuningi okusilahlekeleyo. Besinama projects yethu ebesiwenza sagcina singasawenzi. Silama clubs yethu ebesiwenza sagcina singasawenzi. Bekusithi ekupheleni komnyaka sihlangane njengabomama sibe lezimali sishiye izimali zethu. Konke lokhu sigcine singasakwenzi. Umnyaka obebuhlungu.
Unkosikazi Janet Nkala wematshetsheni eGwanda North la ukales matonsi nemali yakuleli athi ayithengi lutho.
Imali yasihlupha kakhulu. Thina singamampentsheniya aholi NASA. INASA imali engathengi lutho ngitsho, engagwani lutho. Kunjalo nje singogogo abagcina abazukulu. Cela uhulumende kakasithangelele kakhulu kakhulu kakhulu. Siyahlupheka thina ogogo labokhulu abaholi NASA.
Unkosikazi Matilda Dube ufisa izulu liqhubekele sina ukuze babe lesivuno esithe xaxa beziphilise labantu babo.
U-2022 izulu kumbe lizakuna liphuzile ukuna. Nxa lingana abantu bangavuna okuqondileyo kodwa amadama akagcwala amaningi. So sikhangelele ukuthi engeyinkosi ingasisiza siyethola ukudla okuka-2022. 2021 kwaba labanye labanye ngoba amabele adoda. Abanye bengelazinto zokulima betshaya ngezandla phansi. Sesicabangele ukuthi ingxemlima ngasitholisa lonyaka sithole.
Umqondisi wenhlanganiso emele amalungelo abesifazana lamantombazana e-Human Development Association of Zimbabwe, i-WDAZ, unkosikazi Sethekeli Thabangu, uthi iningi labomama emaphandleni liphazamisekile kakhulu enhlelweni zokuziphilisa.
Thina njenge-WDAZ, ubunzima esihlangane labo ngobobhubhane lwe-coronavirus yilo olu affecte izinto eziningi esizenzayo njengabomama, kodwa asihlalanga phansi ke kanjalo. Besiqhubeka silamanye ama project ade siwenza anjengama project okufuywa kwenkukhu zemakhaya ekade siwanikeza omama kungamaloni.
Ubhubhane lwe-COVID-19 lusaqhubeka elizweni ongadala ukuphazamiseka kwenhlelo eziningi lonyaka. Ngiyimele umsakazo we-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda, ngu-Albert Ncube.
Kamufi uMnumzana Ndumiso Gumede ubikwa usithi ukhangelelwe ukubekwa ekhaya lakhe eNyathi ngolwesibili eduzane labazali bakhe. Kukhangelelwe ukuthi kube lenkonzo yokumvalelisa ngomvulo andubana umzimba wakhe usiwe eNyathi. UMnumzana Gumede ubhubhe ngolwesithathu esibhedlela sempilo eseleminyaka engamatshumi ayisikhombisa lasithupha i-76. I-Studio 7 yayixoxa lo mufi eminyakeni edluleyo kunhlelo ezehlukeneyo. Asizweni ekhuluma ngodaba lwebhasi ye-Highlanders eyayisuka e-South Africa isiza eZimbabwe ngemva kokukhonona kwabanye ukuthi umongameli Emmerson Mnangagwa wayephathisile ukuthi yedluliswe emngceleni we-Beit Bridge.
Awu, isendleleni. Okokuqala ukuthi ngitsho kubalandeli bebhoso ukuthi bakithi ibhasi le ingenxa yemali lina elayiwinayo ngembada layifaka eceleni lathi hayi athengeni okubonakalayo ngale mali. Kwengezelela ubaba uThinga Dube uDubo nje ukuthi isibuya ngesikhathi sokunezomba ngazwe sokuthiba labantu asebekhulumela eceleni ukuthi kathi izikondane lalesi sikhathi yindawo. Hawu bakantwakazi, athi thatheni ibhasi thina sizithulele. Ibhasi izokwenza ukuthi abafana bethu bahambe kuhle bebodwa ngebhasi yabo inhloko yokumalisayo ilomqando phakathi le-TV phakathi uyakusafuna nokunye bahambe bayedlala bangafiki bediniwe amadolo egobini. Sesizuza omunye layo osebenzisa amandla akhe ayingeniseleyo bhasi. Abantu sebeqalisa ukubuza ha ingeni njani ingenisa yokumbani. Hawu bantu inkomo yakho ingamita emahlangeni uyabuza ukuthi inkunzi yakho bani antiyomukela kuphela yona idoli asemukeleni ibhasi bakamntwakazisithule zwi sikho kuthiwa i-coincidence kuphonge kwaqondana. Abafana bathabile thina ibhasi sizoyiveza e-Barberfield abantu bayazibuyela nje sitshole sithaya ingoma zehayeleza umbana wayekhona mzana kudlala ibhoso yizo eziyabe zikhala ibhasi zifike iqunywe i-ribbon isuke lapho sebehamba abantu.
Lawo ngamazwi kamufi uMnumzana Ndumiso Gumede esasixoxa laye khonapha emsakazweni we-Studio 7 eminyakeni edluleyo.
Ay, dale, hola, ya.
ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Ele South Africa namhla liqhube inkonzo e-Anglican Cathedral e-Cape Town eyokuvalelisa umufi u-Archbishop Desmond Tutu ohlonitshwa ngabaningi ngokulwela ukuqeda ubandlululo olwaluse-South Africa lwe-apartheid. Kukhangelelwe ukuthi umzimba wakhe utshiswe i-cremation njalo umlotha ugcinwe enkonzweni ye-cathedral. Umzimba wakhe ubusebhokisini elingabizi imali eningi njengalokho abikwa wakukhalaza. Umongameli Cyril Ramaphosa labanye abakhulume kulumbuthano bancome umufi ngakufezayo usaphila. Luyalandela uhlelo liphuma le ndaba litshone le ndaba.
Divana njalo zolukandaba kuhlelo lwethu liphuma lendaba litshonele ndaba. Igama lami uChris Gande. Namhlanje kulilanga le New Year sixoxa lomnumzana efidlela Ncube, ingcwethi ecubungula ezombusazwe, sihlaziya umnyaka osanda phela lolandelayo wonalo esiwusungule namhlanje. Kala ngiyakwamukela kuhlelo mnumzane.
Ngiyabonga ukwamukelwa mzakazi. Ngiyabonga kakhulu.
Ungasitshela ukuthi ngokubona kwakho ungathi umnyaka wona lo esiwugqibayo ubunjani?
Umnyaka ubumubi kakhulu. Nxa ubona iZANU PF sembusweni kusho khona ukuthi kuzaba nzima empilweni zabantu kusiya phambili. Kanti ke futhi okwenze kwaba nzima i-COVID-19 ikhona, idilizile imisebenzi, idilizile ezamabhizinisi, kwaba buhlungu kakhulu abantu belahlekelwa imisebenzi bengasela kudla besezindlini. Namhlanje kusaqhubeka ubunzima bona lobo. Kodwa ikakhulu njengoba uleZANU esihlalweni kusho khona ukuthi kuzaba losizi kuze kube phakathi izizi phumizana.
Una ozayo umnyaka ubona njani?
Akusoze kube lenguquko vele ekuphileni kwezepolitiki, ngokuba ungabuyela emuva ukhangele iZANU ukuthi ingene njani esihlalweni ngo-1980. Yangena ingalandeli imithetho eyayikhona even yesizifaya yona leyo ngaleso sikhathi. Ayizange vele yahambisana lokhetho olukhululekileyo, ngokuba yona iyakwazi ukuthi nxa kulokhetho olukhululekileyo iyaphuma esihlalweni. Kuzatshawa abantu, kuzakuthuselwa abantu abangahambisani leZANU PF, bazancitsha ukudla, bazancitsha i-fertilizer, bazancitsha culture and imports, izabe isebenzisa izimoto zikahulumende ozukhola lani ukukhankasela ukhetho. Ukwethusela lo dlame kuzabe kuqhubeka lo chuku lonke ongahlangana lo labe lokhe lukhona. Lokho kuzakwenzeka iZANU nxa isesehlalweni ize iphume esihlalweni. Nxa isesekhona konke lokho kuzaqhubeka, indlala izaqhubeka, ukuswela komsebenzi kuzaqhubeka, ukhetho asoze lube ngolukhululekile, amalungelo abantu le-constitution lomthetho asoze kuhlonishwa. Yiso isimo seZANU, yibo ubuZANU bona labo, yibo ubuyibo bayo ukuba njalo.
Ubona ungani sizabona na ucuku lodlame luqhamuka ngesibanga esingakaze sisibone na?
Akusoze kube lenguquko engaba khona, njengoba sengike ngathinta ukuthi inguquko leZANU PF akuhambisani. Umnotho welizwe uzayo lokhu ntengantenga unje, kuzaya kulokhe kuphela imisebenzi, abantu behola imali encane engathengi lutho, kuzabe kulokhe kushoda izimali emabhenki, amalayini abe lokhe isidudle emade cha khona le, kungazuzakala imali, kungazitholakala imisebenzi, abaningi bazavelala bengadlanga, bashone bengadlanga, bavuke bengadlanga, abantwana besikolo bazabe behlule ukuthi babhadale izikhulu fisa, abaningi bazabe lokho besehlile ukubhadala ezibhedlela nendaweni zonke ezihlukahlukeneyo. Ngakho ke okunye okukhulu ukuthi i-violence udlame luzaqhubeka lukhona. Ukhetho olulandelayo luka-20 ama-by-elections azobe lodlame, azabe iZANU njengoba vele iZANU iphila ngodlame, akula nguquko ezaba khona ngo-2022.
Ngokubona kwakho amabandla agxile esigabeni seMandebeleni abalisa ele zapho lele mthwakazi ubona ngani kukhona na aza kudopa kukhetho lomnyaka ka 2023
wonke amaqembu alethuba lokuthi angathola usekelo ebantwini uma bengasukuma baqoqode iminyango bangene ebantwini belombiko owamukelekileyo ebantwini akula muntu ongangazuzi lutho izaphi ngazuza njengoba uyibeki emarapi ngazuza noma ngubani njalo angazuza kusiya ngokuthi umbiko wabuthini ebantwini bawufikisa njani njalo ebantwini kanti ke futhi okunye okuqakathekileyo ukuthi kumele kube le free and fair election ukhetho olukhululekileyo kumele ke bangalweli abavoti kuphela kodwa balwele futhi le free and fair election
okokugcina ungavalelisa abalaleli
ngiyabonga bakwethu elibe lomnyaka omusha liziphathe ngendlela efaneleyo singakhohlwa ukuthi kule COVID-19 asiziphathene ngendlela efaneleyo umnyaka olandelayo imali yayidingeka asingayiqedeli kunew year kodwa sikhumbule ischool fees sikhumbule rent sikhumbule lakho konke kanti ke singakhohlwa ukulwela amalungelo ethu njengedonation alwelwa ayagcinelwa amalungelo lelizwe elikhulekile
loke bekungumnumzana Efi Dlela Ncube ingcwethi ecubungula ezombusazwe ebesixoxa laye kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba olifisela umnyaka omutsha ozalilethela izifiso zenu ngoChris Gande isithi asidibane njalo ngeviki ezayo lilayo
siyabonga Chris. Namhlanje kweziphathelane labesifazana silethulela izixa zengxoxo esasiqhuba labesifazana kumnyaka wedluleyo esiwugqibe izolo ngesikhathi iningi labo lisithi likhangelele ukuthi umnyaka esiwusungula namuhla ube ngcono. Saxoxa lo nkosazana Primrose Java onombala omhlophe owe-albinism njalo olondoloza intandane eziyisithupha enye yazo iphila lesimo esifana lesakhe.
Abanye bahlangana nabo ubhasentamba kakhula esiu lawo uzasalom inkinga isesikolo isikolo wayekuengani gaphathekanga ayinabela ngisafuna ukuhamba esikolo abantu bona bahlala benhlokoza abanye benkiza okulo omunye laye onesaisiyeva asundasenta ukeyo esithi pha Afrika lesikolo abantwana bemotanyeli ngaso ngifuna sengihamba kumiswa khona ngathi yazi ngikangafuna ngasafuthayo isikolo angani
saphinda saxoxa lo nkosazana Sibongile Banda umabhalane ogatshalo abesifazana kubandla lemthwakazi Republic Party owathi abesifazana abemathebeleland le-Midlands basalele emuva kwentuthuko nxa beqathaniswa labakwezinye izigaba zelizwe.
Omama belokhu belakho ukuhlukuluzeka ngesikhathi segugurawundi siyabhoda mpamba ezigabeni ukubona umama ekhuluma aze ehlise inyembezi nobuhlungu abuzwayo ngalesi sikhathi 41 years after independence kuzisa ubuhlungu kutengiseni ukuthi ngaphakathi isonto asikaholi sisizwe samthwakazi esigcina amasiko kungumhlola oyesabekayo xa ubona umntanakho ubabakazi isihlobo sakho sidlwangula emehlweni akho bebulawa emehlweni akho akala angamkhalela akala amkhalelayo akula ncazelo ngeza ke ngithi kuyafanana lokukamama wonke elizweni.
Umphathi ntambo kahulumende obona ngeziphathelane labesifazana unkosikazi Sithembiso Nyoni omela inkayi North edalele ephalamende ongowebandla leZanu-PF wasola isehlakalo lapho untombazana oleminyaka elitshumi lanhlanu abhubha ebeletha eMarange.
Sivela nemashonaland central Embile sababiza ngoba lapho kwakule over 4,000 abantwana khona ababemithisiwe within a short time. Safika sahlala phansi lezinduna labasobhuku labalisa lenkokheli zonke ezikhona labantwana amankazana amanye ayemithisiwe babekhona khonapho sayixoxa indaba le ukuthi kababuyele ezikolo lamatisha babekhona and thina sokumele sicreate i-system eyamukela amankazana lawa sibarehabilitate sibabisele ku-community sibabisele ku-society.
Abanye njalo abesifazane esakhuluma labo wakhala ngohlupho lodlakela ezindlini, ukuswelakala kwamanzi, amagetsi, imali, saxoxaya lo nkosazana Patience Sibonisiwe Moyo, owatholakala ephila ngemva kokuwela egodini elitshonayo elilinyoka lapho ahlala khona okwamalanga ayitshumi lanye 11, ephoke ingalo njalo engelamanzi lokudla.
Ngangimemeza even i-traffic eyayidlula emgwaqweni, amabhasi ayedlula, ngangiwezwa kuze kutshaya isikhathi se-curfew, ngibe kwazi ukuthi manje sokuyi-curfew. Ifoni yayile 67%, ngafica ukuthi ifoni inethiwekhi ayisabambi emgodini. Ngazama ukuthi ngi-type ama-message, ngirekhode lama-audio ukuthi ngiphosele ifoni ngaphandle kwegodi, ukuthi engxenye ma ingaphumela ngaphandle kwegodi ingadeliver ama-message kube lo muntu ongangisiza. But ngenxa yokuthi isandle salimalayo ngesika-right esika-left, ifoni yayiphenduka emoyeni. Ngaswela ukuthi ngenze kanjani, ngiscreame i-voice kutho ukuthi ukuphumela ngaphandle kwehlula. Umgodi wawumanzi, kwakungalaleki. Uma uhleli phansi 2 minutes vele impahla iyabe isimanzi, ngisukume ngime. Ilanga kangizange ngabona ilanga ngize ngaphuma emgodini wangkhona. Ngangihleli nje uchama, ngangichamela khona lapho-ke kwakuyithoyilethi, kuyipokoni, kungela kudla, kungela manzi okunatha. Ngazama mpela ukuthi ngiphande umthombo khona lapho, ngisiza ukuthi indawo le engikiyo imanzi, kodwa iphawa ngangingasele yokuthi ngiphande ngiqhubekela phambili ngesandla sika-left. Ngagcina-ke yonke into phelelwa nje. Into engangiyenza kuphela ikukhuleka ngisemgodini ukuthi uNkulunkulu, ngicela ukuthi ngiphume kuleli godi ngingophilayo, ukwenzela ukuthi noma ukufa kukhona kwadalwa, ngifele ngingaphandle kwegodi, bathole umzimba wami baye ngibeka lapha abazokwazi khona, labantu abami bathole ukungivalelisa. Akula nto engangiyenza, ngangikhuleka kwesinye isikhathi ngihlaba umkhosi kuphela ngikhale, ngize ngibuye ngithule ngedwa. Into engayibonayo kuphela emgodini inyoka kuphela nje eyi-brown. Ngazama ukuthatha ugodi ukuthi ngiyishaye inyoka leyana, ngayibona ibuyele emlindini, ngabona ukuthi kutho ukuthi hhayi ayifuni lutho kimi. So inyoka leyana ishekhe kuphela ibuyele emlindini injekhe, even ilanga ngizavuka ngiphuma yabuya yabhodabhoda yaziyelela emlindini.
Unkosazana Moyo uthi wahlengwa inyanga eyayisiyahlamba amathwasa egangeni. I-Studio 7 izaxhumana lo nkosazana Moyo ukuze sizwe ukuthi waluthola na usizo lwemali ayiludinga ukuthi ayihlinzwa elatshwe lapho ayilimale khona, nokuthi impilo yakhe isinjani. Le yi-Studio 7 esakazayo eZimbabwe, lisizwa siphuma ngapha e-Voice of America ese-Washington. Okwamanje sesilethulela ingoma kanye lengxenye yengxoxo esaziqhuba labanye abahlabeleli abaludumo, ukuze labo abafuna ukujayiva namhlanje kungelanga lekhisimusi benze njalo. Omunye sisanda ukuxoxa laye uMadlela Sigcobokho ngengoma yakhe entsha ethi Amayelo.
Ajayiva amayelo namasling namabhujwa. Ngizama phela ukuthi irumba leyi kwesinye isikhathi ilalelwa mhlawumbe ngabantu esithi bavela emakhaya, ngizama ukuyifaka nakubantu abasemadrobheni ithi hayi lalelani nawo umculo omnandi. Abantu bakholise badide ngoDisemba awajayiva amayelo. Phela ngingomgidizwa amayelo, kanti siza kuthini? Ayijayivisize abayijayiva abantu. Rumba to the people.
Go, 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 go
Saphinda saxoxa loJace Maravini ngomculo wakhe wereggae owamukelwa ngabaningi emhlabeni jikelele othi Ja Deliver Us.
Yeye ingoma yami leyo Ja Deliver Us ingoma ethandwa ngabantu kakhulu 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 ethandwa ngabantu kakhulu 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 ngathi ithandwa kakhulu e-Africa yasemhlabeni wonke jikelele. Ngangikhanda ama responses engiwatholayo iyangijabulisa leyo ngoba ithandwa khonapha lapho engizalwa khona, ithandwa e-Africa, ithandwa emhlabeni wonke jikelele. Ngakho-ke ngibhizi kakhulu ukuthi ngenze i-album eyayo i-reggae music, umculo nje othandwa ngumuntu omutsha, umuntu omdala, wonke ayikhethi. And umculo we-reggae umculo one-message phakathi. Ikhona-ke ingoma le ku-YouTube, ikhona-ke ku-Facebook yonke indawo, ngabe abantu bangalandela uJace Maravini, sikhuze zonke indawo kubo-Twitter, kubo-Instagram, sikuze zonke indawo nje ku-social media. So ngiyabonga kakhulu isupport engiyithola kuma-radio stations, engiyithola kuma-newspapers, engithola wonke umuntu nje othanda uJace Maravini. UJace Maravini ngumculi o-original, umculi othanda ukubona abantu bejabula ngengoma.
Isiqeza ngaye ngusikhosana buhlungu wegwamba enkayi olomculo wathokozisa abaningi othi dlala ntethe
zalezela mangaphakathi komnyaka.
Usikhosana wathola ithuba lokuyacula iSouth Africa kwakuqala, njalo usebhodabhode elizweni endaweni ezigoqela iVictoria Falls, iGwanja kanye laweminye imicimbi efana nemtshato lapho aqhonsa khona ingoma zakhe.
Hayi, into eyangithabisayo eSouth Africa angithabe ukuthi indawo engangiqalisa ukufika kuyo ukuthetshelwa yingwe kuzalwe ungumama lobaba. Bandithakazelela kakhulu abanditha ngabantu abake bamboni. Ngafika eHebrew, ngafika eThembisa, ngafika eKresta, ngafika hayi ngakhwelisa kakhulu.
Sizwe ingoma kaSikhosana buhlungu wegwamba enkayi esithi dlala ntethe. Sithemba liwukholisile lo mculo namhlanje kungumnyaka omutsha, njalo abanye besithi bakhangelele ukuthi ube ngcono ngoba esiwugqibileyo oka 2021 ubulukhuni kwezomnotho lomkhuhlane we-COVID-19 ububenqabela ukuqhuba inhlelo zabo. Olivalelisayo, yimi uSithandekile Mhlanga, ngikhonapha eWashington.